Artificial intelligence inyaya yakakosha kwazvo nokuti yave kushandiswa cross board kubva kumacolleges kusvika kuma anozi data analysis yefield yatiri. Saka chinhu chakakosha kwazvo nokuti chinobatsira pakusevha time nezve zvakawanda wanda. Asi problem iripo idata governance yekuti vanozozvilimita zvakamira sei. Uye zvinhu zvinozokwadza pamberi apa zvinenge zvakamira sei.
Semaonero enyu, tichitarisa kuti takambonzwa ivo hurumende yavaJoe Biden yanga iri kutarisa kuti iwanikwe mamwe maapp akadai seTikTok nemamwewo maplatform, pari zvino zviri kunzi zvinogona kuvharwa, but tinoona vaTrump vanenge vari kuedza kuti aiwa maapp akadai aenderere mberi sezvo vari kuti ivo artificial intelligence vachaikoshesa. Munozviona seizvi?
Nyaya inonoko paTikTok ndeyekuti yanga ichiorigineta from the Chinese government sokunzwisa kwanzo kuita as an intelligence software. Saka ipapo ndopanga pane dambudziko. VaBiden vaitaura ivo maChinese kuti vanofanira kutengesera vanhu vekuAmerica nenyaya yanambotaura yedata government, nekuti chinozoitika ndechekuti information dzevanhu vakawanda dzinenge dzave pamaapp aya, saka kuzozvidzora kuti vachengetedze integrity kana yemacredit score kana kuti mabanking loan facilities nekadaro zvinenge zvave kunetsa.
Pane zvingadzidzwewo here nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pamusoro pezviri kutaurwa nevachange vari pachigaro muno muAmerica vaDonald Trump takanangana nenyaya yeartificial intelligence?
Zvakawanda chaizvo, nokuti production kana innovation ndokwayakuenda ikoko kuartificial intelligence. Inosave time uye inobatsira kuratidza kuti nyaya yekufambisa zvinhu zvamunenge muchida kufambisa from economy, food production, mining nezvakadaro daro neprospecting, zvese zvinenge zvichifamba neartificial intelligence. Uye pazvakaitira chete panozongozviona chete zvino zvinoeliminata employment yevanhu vakawanda. Asi tikakwanisa kuzvibatanidza semaZimbabweans kana maAfricans, tokwanisa kuona kwazvinobatsira nekwazvingabatsiri zvinenge zvingabatsira nyika yedu.